Machiremba nguwa ni nguwa tagara tine gadziro dzatinenge takaita tinyaya tinoti public health, which is department rinotarisa nyaya yezvirwere zvinongobata vanhu vakawanda. Saka tinogara takatogadzirira maoutbreak akaita saiwayo. So kuti tikatonzwa kuti pane outbreak yakuitika tine matanho atinotora, kana zvichikwanisika kuita mavaccination tinotogara takamagadzirira, kana iri mishonga yekuzoirapa tinogara takagadzirira zvinhu izvozvo.
Icho chirwere chanzi chadzoka zvakare muSouth Africa, ichi chirwere chakanga chambonzi chakwanisa kurwiswa muna zviitaumo. Chii chinenge chichizoita kuti chidzoke zvakare, nokuti apa tikunzwa kuti chawanikwa mushwiri dzesango?
Chirwere chinokwanisa kunzi munyika hamusisina, asi zvirwere zvakaita seizvozvo zvekuti zvinokwanisa kuspreadwa nemhuka, hapana mhuka shiri patingakwanisa kudziti dzitadze kukrosa mabhodha. Saka dzinokwanisa kunge kune imwe nyika zvanga zvisati zvapera, zvobvawo zvichibva nekune imwe nyika kudaro.
Zvii zvamungataurirawo vana veZimbabwe kuti vangogarawo vakagadzirira kana chenjedzo mukudzivirira chirwere ichi?
Munguva inoteera tichange tichiita tingati kubroadcasta muzvivhitivhiti nemaredhio enyika, tichitsanangurira vanhu vedu kuti izvo chii chavangakasike kuziva kuti vabatwa nechirwere ichi, vange vachikwanisa kukasika kumhanya muzvibatsira vawane rubatsiro.
Chirwere ichi mungachitsanangura kuti chakaipa zvakadii pakuchenjedza kwamune mushita vanhu ikoko?
Mataurire angaita ndekuiye zvino muno munyika hatisati tawana makesi akadaro, asi tichange tichigara pasi tobuda netsanangura yakakwana yekuti chinonyatsokufamba sei, tichachiongorora zvakakwana toudza vanhu information izere.
Totarisawo muzvipatara pari zvino mamiriro amakaita nemashandiro amuri kuita, pane zvashanduka here kubva pakambara mwana chiremba mabasa?
Hongu, ike zvino muzvipatara zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Pamazuva mashomanina apfuura pakamboita dambudziko rekuita strike yakaitwa navana mukoti, asi kutaura kwatiri kuita izvozvo zvinhu zvadzokera panzvimbo yakanaka ike zvino, uye mishonga imwe yanga isingawanikwe nezii zviri kuratidza improvement.
Ko, zvaichemerwawo navana chiremba kuti zvigadziriswe zveraramo dzavo?
Hongu, malawenzi edu emachiremba tine kuwirirana kwatakaita akawedzerwa, uyezve takawirirana nehurumende yedu kuti panext budget ravo renyika vachatiwedzerazve kusvika paamaundi yavakanga vachipromisa muna 2014.